manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro zvitatheti 2024 makateerera ku studio 7 nepfunyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndini Jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbove mutungamiri weAmerica vaJimmy Carter vakashaya nesondo. Vakawanda munyika vobatana neAmerica mukuchema vaimbove mutungamiri wenyika iyi vakata vachiti munhu akaita basa guru panhaurirano dzekusunungura Zimbabwe pamwe nekuunza runyararo munyika dzakawanda pasi rose. Sati garo esati kivaru mtungamiri wenyika vaya masuna munangagwa vanotesangano rawo rakazvipira munyaya dzerunyararo nebudiriro asi vamwe vanoongorora zvematongerwo wenyika vanoti riri kukundikana indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuna ku studio 7 iri muWashington DC Vaimbove mutungamiri weAmerica vaJimmy Carter vakauya mutungamiri weAmerica wechimakumi matatu nepfumbamwe kana kuti 39th president mugore ra1977 vakashaya nezuro vave nemakore zana sangano ravakatanga rinobatsira pasi rose reCarter Center rakazivisa kuti vaCarter vana vemutungamiri weAmerica akararama kwenguva ndefu kudarika vamwe vose Vakashaya vari kumba kwavo kuPlains mudunhu reGeorgia uko vaigara nemudzimai wavo amai Rosalind Carter avakashaya muna mbudzi gore rapera vave nemakore makumi mapfumbamwe nematanhatu sangano reCarter Center rakaongorora sarudzo dzinopfuura zana kusanganisira dzemuZimbabwe uye kuyananisa makakatanwa munyika dzakawanda pasi rose Rimwe basa raiitwa navakata nesangano ravo kusimudzira utano uye kurwisa urwere munzvimbo dzine urombo pasi rino. Vakata vakapiwa mubayiro weNobel Peace Prize kuOslo, Norway muna 2002. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vati varasikirwa neshamwari. Ukuwo vatungamiri wenyika nedzihurumende dzakawanda pasi rose vari kutumirawo mashoko avo kumhuri yavakata pamwe nevana vemuAmerica ekuchema pamwe nevamwe pamwe vachikuzawo mabasa akaitwa navakata muupenyu hwavo muzinda weWhite House vazivisa kuti musi wa9 ndira ndiro richave zuva raiswa padivi kuti nyika yose icheme vakata pavakatora mhiko semutungamiri wenyika muna 1977 vakavimbisa kuumba hurumende yakanaka sezvizvarwa zveAmerica
There can be no nobler nor more ambitious task for America to undertake on this day of a new beginning.
Hakuna chinhu chakanaka kana basa rakakura muAmerica kupfuura kubatsira kuumba utongi wechekerere nerunyararo pasi rese.
Ayo anga ari mashoko avakata vachitora mhiko semutungamiri wenyika muna 1977. Vachitaura nevatori venhau veVOA muna 2019 vakata vakatura shuviro yavo yeramangwana vachiti
I would like to see the United States in the future strive to be the number one champion in the world of peace.
Ndingade kuona America ichishingirira kuve pamusoro penyika dzese pasi rese munyaya dzerunyararo kodzero dzevanhu uye kuchengetedzwa kwenharaunda. Ndinoti batai vanhu vese zvakaenzana. Tikagona izvi, tinenge tave nesimba munyika ino yandinoda zvikuru.
Vakata vachitaura nevatori venhau veVOA muna 2019. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitaura vakazvimirira vaClayton Gonese kuti tinzwewo maonero avo
vaJim Carter vanozvikama nekukoshesa vanhu uye nekukurudzira utongi hwejekerere ndokusaka muchiona kuti pamazi avo avakataura vachitora mhiko kuti vaive mutungamiriri vakataura ivo kuti vaizoumba hurumende yakanaka kunge vanhu vemuAmerica pavakabva pautungamiriri mushure mekunge vakundwa navaRonald Reagan vakaramba vachienderera mberi nebasa rekusimudzira upenyu hwevanhu ndosaka muchiona kuti vakazopiwa mubayiro weinonzi Nobel Peace Prize ndonhoroondo yavanotisiyira iyoyo
titarisewo kuti vakati vakatungamira nyika temu imwe chete utongo hwavo hwakatambirwa zvakadini nevana veAmerica
kunyange zvavo vakata vaive munhu anovimba nekutenda muutongi hwejekerere tinoona kuti panozoitwa sarudzo dzemuna 1980 vakazodyiwa sezvo vanhu vangava kuramba utungamiriri hwavo uhwo hwainge hwatadza kusimudzira upfumi hwainge hwatadza kugadzirisa matambudziko ainetsa ekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika dzakaita kunge ana Iran nedzimwewo dzinenge ana Soviet Union saka foreign policy yakakonzera zvikuru kuti vakata vange vachidyiwa musarudzo navaRonald Reagan
zviripo here zvamungati zvingadzidzwa pautungamiri hwavakata neupenyu hwavakararama
pane zvakawanda zvingadzidzwa mukoma Evans nevari mumatongerwo enyika kuti vakata munhu aikoshesa utongi hwejekerere ndosaka muchiona kuti pavakadyiwa musarudzo navaRonald Reagan vakata havana kurambira vari pachigaro vakabuda zvine ruremekedzo kana yatingati pachirungu dignified exit saka zvinotitaridza izvozvo kuti vakata munhu anezvi akasiya nhoroondo yekuti vanhu vanofanira kukopa vari mumatongerwo enyika vanhu vanofanira kudzidza kuti koshesai vanhu vamunenge muchitungamirira ndo zvinodzidzwa nekuti vakata ndo zvinhu zvavaingoita kusvika vasvike mukufa
vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachitaura vakazvimirira vaClayton Gonese vari parunare muHarare naIvan Zininga westudio 7 zvichakadaro vakawanda munyika vabatana neAmerica nepasi rose mukuchema vaimbo yemutungamiri wenyika iyi vaJimmy Carter vachiti munhu akaita basa guru panhaurirano dzekusunungura Zimbabwe pamwe nekuunza runyararo munyika dzakawanda pasi rose Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
vakata avo vakave mutungamiri wechimakumi matatu nepfumbamwe ndivo vaitungamira America apo Zimbabwe yakawana kuzvitonga kubva kuBritain muna 1980 uye vakapinda munhaurirano dzekuunza utongi hweveruzhinji munyika mumwe mugari wemuHarare amai Eugenia Shumba vati vakata munhu akabatsira vatema kubvisa utongi hweudzvanyiriri
vaJimmy Carter vanga vasiri muresist vakabatsira murusununguko rweZimbabwe vakabatsira futi kupedza apartheid munyika yeSouth Africa saka tinovara
vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vatsanangura vakata semunhu akabatsira Zimbabwe zvikuru uye aida kuti munyika muve neutongi hwejekerere kubvira vachiri mutungamiri weAmerica kusvika vabva pachigaro vave kushanda nemasangano avo anoti Jimmy Carter Foundation nereElders
munhu anga akazvipira pabasa rake chinganyanya kutifadzawo kunoku ndechekuti vakazamawo kutibetsera kuti nyika yedu ive inova noutongo hwejekerere
mukuru wedemocratic party Dr. Uriah Zembe varumbidzawo vakata semunhu aive nembiri yekurwira kodzero dzevanhu nekuti vanhu vave neutongi hwejekerere vaenderera mberi vachiti vazhinji munyika vachavarangarira nekutaura chokwadi apo sangano ravo raiongorora sarudzo munyika richibudisa pachena kuti sarudzo idzi dzainge dzisiri kufambiswa zvakanaka
tichitarisa isu tiri mazimbabwe tozoti havaa kurwira kodzero dzevanhu zvezvemujekerere kuti hurumende inofananiswa nevanhu musarudzo dzakasunungura inoitwa nomwaka wavanhu saka tiri kutarisa chose kuti haaa ngwamba yekurwira usununguko hwedu kunomu tichitaura izvozvizvi
vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Leopold Chakanyuka vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vachiyemura basa rakaitwa navakata pakubvisa vana vezimbabwe muutapwa vanovashora kuti vakatsika gwara votaura manyepo vachishandisa sangano ravo reCarter Foundation pamusoro pesarudzo dzaiitwa muzimbabwe
saka ipapo tinovashora panguva iyoyo nepamusana pekuti basa ravakanga vaapinda akangari nyine kumhura nyika yeZimbabwe rekuratidza Zimbabwe iri nyika isingatevere temo uye chiri chakanga chisiri chokwadi chezvaitika.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitaura vakazvimirira vaJoel Mukusha vatiwo vakata vakazokanganisa zita ravo kuruzhinji rweZimbabwe apo vakatanga kunyumba nyika yeZimbabwe nesangano ravo reCarter Foundation nemaElders.
Kana maElders akavachitaura aya kana vari vanhu vane chichiwo chaizvo navanhu sokubudisa kwaaita zvamaElders. Zvino vari vanhu vange vachibatsira kuti aya vatai vakunungura aya vakunungura. Vanhu vamunouraya havana zvitana zvavanovanhu vanenge vavanhu vanongozvifambira havanoine zvine zvakawanda pamaasamshina munenge maisa kuti tidaisira kuvanhu.
Vakata nechikwata chavo chemaElders chaisanganisira vaimbo vemunyori mukuru weUnited Nations vaKofi Annan naMike Graca Machel vakarambidzwa kupinda munyika nehurumende yaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe muna 2008 apo vaida kuzogadzirisa gakava rainge ramuka munyika zvichitevera sarudzo dzainge dzisina kufambiswa zvakanaka pakati peZANU-PF neMDC yaitungamirirwa navaMorgan Tsvangirai. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato riri kutonga reZANU-PF sezvo mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kumashoko vaFarai Marapira vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvekuchidzana nedzimwe nyika sezvo mutauri webazi iri vaMichael Mukura vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Vakata vari kurangarirwa pasi rese semunhu aida runyararo neutongi hwejekerere uye vanorumbidzwa nekuunza runyararo pakati peEgypt neIsrael. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangusha.
Zvinonzi pane kusawirirana kukuru kuri kuitika apo vanhu vanenge vachipiwa mupunga pachena munguva yezoro reKrisimusi nevamiriri vematunhu avo vari pasi pechirongwa chemutungamiri wenyika. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kunyange mupunga uyu wakanzi upihwe vanoshaya vakaremara nherera nechirikadzi, zvinonzi uri kupiwa vanhu vanowana uye zvakarerekera kune zvematongerwo enyika. Mumwe asiri kufara nekusapiwa zvakanaka kwemupunga muchinhoyi ndevaSmart Chivende. VaChivende vanoti mupunga waipuhwa vechidiki kuchisiyiwa vakaremara neshirikadzi.
Mugao chero kumamisika kuhodhogo vanhu vamuka uchitengesa mavegetable nematomatoes nemagaka kuti kungosuwe kuti azi chinhu chasangouya kuti tochiratira ndezvemachemberi. Zvimwe zvinhu zvacho vazvino machemberi izvo. Machemberi ndiwo anofanira kuti wapuhwe raisi iroro nevanhu vakaremara nevamachemi nevanhu vari kuhwara muZimbabwe. Kuri kusuka muchitaura kuti toda raisi toda raisi toda raisi machemi raisi mimi vechidiki ndavachande mhani vanhu avo mhani.
Asi mumiriri wechinhoyi mudare reNational Assembly raLeslie Mhangwa vebato reCitizen Coalition for Change kana kuti TPC vanoti vaigovera mupunga vakabatana nemakanzura asi vanobvuma kuti mawadhi akapuhwa zvakasiyana nekuda kwehuwandu hwevanhu muwadhi.
Magovera atakaita muwadhi yega yega taitungamidza kansela wemuwadhi imo for the bulk of the distribution dzaikurukurwa wadhi 9 wadhi 10 taigova tiri pamwe chete nemakansela eko. Handizive kuti vanhu vaitarisira kuti tiite sei.
Mutungamiri wenhengo dzebato reZANU-PF muparamende Rapupo Raito Garepi vanoti vamiriri vematunhu vanofanirwa kupa mupunga uyu vasingatarise kuti munhu ndewebato ripi sezvo mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakapa vamiriri vose pasina kusarudza.
Vatipato wese takafanana vakaziva kuti tina MP tinomirira vanhu vose. Kana paine umwe MP waakusarudza kuti mundu webato vatati waakutokonewa basa kwaMP. MP unofanira kupa vanhu vose nekuti president vedu ndiye munhu wese ari muZimbabwe. Vatipai munhu wese musakarudza kuio.
VaTogarepi vanoti hapana chakaipa kuti vaMunangagwa vape zvekudya kunhengo dzeparamende kuti dzipe vagari munzvimbo dzavanomiririra.
Vakatozvimirira saMP unotarisawo vanhu vaanoshanda navo vamwe vovana madambudziko vaanoziva akanyanya kuti mhuri ine childhood family apa pane vakaremara apa pane vakwegura zvikuru vanoda kuti vabatsirike. Saka MP mumiriri wavanhu. Saka president vakuona zvakanaka kuti ione imwe nzira
Mutsamba yavakanyorera vamiriri venzvimbo muparamende mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakati vamiriri vemuparamende vose mazana matatu nemakumi matanhatu kana kuti 360 vapiwe mupunga matani mana pamumiriri wega kuitira kuti vape vagari mumadhorobha nekumaruwa. Mupunga uyu waive wekushandisa pazororo rekisimusi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nengo yeparamende ichibva kubato rinopikisa nevamwe vakawanda vasungwa nhasi muKenya mukuratidzira kwaitika mumigwagwa, vanhu vachikurudzira kumiswa kwekupambwa kunonzi kwanga kuchiitwa vanhu zvikuru vechidiki vanoshoropodza hurumende. Mhuri dzevanhu zana nemakumi manomwe nevapfumbamwe vakashaya mutsaona yendege nhasi dzati hurumende yeSouth Korea yakundikana kuchengetedza mitumbi yevakaparara ava sezvo yakambenge yavimbisa kuti ichaisa mitumbi iyi mumabhokisi ane chando, asi hazvisati zvaitika. Mutungamiri wenyika vari zvakare sachigaro vesangano reSADC vaEmerson Munangagwa neZuro vakati sangano ravo rakazvipira munyaya dzerunyararo nebudiriro. Vachitaura pagungano rekunamatira nyika reNational Thanksgiving and Dedication Service rakaitwa muBulawayo richitungamirwa nemamwe makereke emunyika, vaMunangagwa vakati vanotenda Jehovha Mwari kuti SADC yakabatana muchisungo chekuunza runyararo nebudiriro kuvanhu vayo vose. Asi vamwe vanoti kunyanga hazvo dunhu reSADC rakanyarara kana tichienzaniswa nemamwe matunhu emuAfrica, sangano remubatanidzwa wenyika dzemudunhu iri harina zvariri kuita zvikuru kudzimura moto inenge ichibvira munyika dzinove nhengo dzayo, vachipa muenzaniso wekutambudzika kuri kuitika muMozambique uko kuri kuenderera mberi pamwe nenyaya dzeutongo hwejekerere nedzihurumende dziri kutyora kodzero dzevanhu. Mukuseya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza kuti tinzwe maonero avo.
Kungotaura havo kwavari kuita, asi zviri kuitika munyika dzemuSADC zvakaita sana Mozambique hazvisi kuratidza kuti sangano reSADC riri kugona kuunza runyararo nekugadzikana mukati medunhu iri. Zvinhu zvakaita saizvozvo zvinoda kuonekwa zvichiitika, kwete kuti vatungamiri vataure nezvazvo. People paground zvisiri kuitika.
Tichitarisawo mudunhu reSADC, Professor Mukonza, tinoona kunga idunhu rakagadzikana tichienzanisawo nemamwe matunhu emuAfrica. Hazvisi here zvokuti vaMunangagwa vanogonawo kufunga kuti dunhu ravo rakagadzikana nemabasa avari kuita?
Zvingava hazvo izvo kuti tichienzanisa nemamatunhu akaita sana West Africa, kunyange East Africa, dunhu reSADC rinenge rakagadzikana. Asi munguva iri kupfuura iyi tirikuona kuti pane kusagadzikana kuri kuitika kuri kubudikidza nekuda kwekusafambisa zvakanaka kunyanyanya nyaya dzeSARUS. Saka vaMunangagwa kana vachitoda kuti nyaya dziri kunetsa muSADC dzigadzirike, vanoda kuti vatange vataura kuti nyika dzinofanira kufambisa SARUS zvakanaka. Asika vakandemiri ivo havagoni kutaura pamusoro penyaya iyi nekuti naivowo vanowanikwa vaine mhosva nekuti SARUS dzakapfuura dzeZimbabwe hadzina kufambiswa zvakanaka. Kungoti vana veZimbabwe havana havo kuzoita zviri kuitwa nevekuMozambique. Asi chokwadi chaicho chaicho ndechekuti naivowo panyaya iyoyi in'an'a havagoni kunyatsotaura vachinzwikwa nekuti vatoriwo nemhosva iri kukonzeresa kusagadzikana.
Asi chitsvambe hachisi kunyika here pane kuti dzimirire sangano reSADC kugadzirisa mamiriro adzo mudunhu kwete kuti vamirire SADC?
Ongu izo zondizo ni kazino fara kunge zine atingati ma systems anoita kuti dzive dzakagadzika panyaya dzekugadzikana nekuzvidzivirira mukati menyika dzo. Asi kana dzakundikana sangano resadiki rinofanira kupindira ende rinofanira kunge richibhona rine makwanisiro ekuti kana paita yatingati need rinofanira kunge richigona kupinda robatsira matambudziko anenge achiwanikwa munyika.
Tichitarisa matambudziko ari muMozambique pari nhasi, zvinhu zvamungakurudzira kuti sangano resadik riite?
Rinofanira kutaura namapato ari kupikisana panyaya iyi, potsvagwa nzira inoita kuti pawane kunzwanana, nekuti sekutaurwa naBoita, nyaya iri pakati pekusamwirirana muMozambique inyaya yekusafambiswa zvakanaka kwesarudzo.
Nyanzvi mune zvematengerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology South Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunhare kuBritain neStudio 7. Vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti havaone zvinhu zvichishanda zvakanaka munyaya dzeutano mugore ra2025 sezvo hurumende iri kutadza kugadzirisa nyaya dzeupfumi. Maonero aDr. Madzorera anotsigirwawo neimwe nyanzvi mune zveutano. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
VaMadzorera vanoti hurumende inofanirwa kugadzirisa nekukasika zviningamupini zvagara zvichitaurwa nezvazvo zviri kutadzisa varwere kuti vabatsirwe pachena muzvipatara zvehurumende, vachiti kana izvi zvikasagadziriswa zvichavhiringidza utano hwevanhu vakawanda munyika.
Government ngaiona kuti yaunza into play healthcare financing iri kudiwa nevanhu, kwete kuti vanhu vabhadhire varwara asi kuti tive nemaprepayment method vanhu vachikwanisa kugara vabhadhira kudara for their healthcare. Inenge health insurance, but andoda kuprescribe the nature of the healthcare. Hurumende yanenge yakareba ichitaura nezvenational health insurance, but hapana chatataona chinobatika. Vanhu vachiri kusafa, vanhu vari kutadza kurapiwa muzvipatara nenyaya yekutaura kutadza kubhadhara mauser fees aya ngabve.
Vanotiwo Zimbabwe iri kurasikirwa nenyanzvi dzeutano dzakawanda dziri kubuda munyika dzichinotsvaga mafuro manyoro uko kwadzinopiwa mihoro ino gutsa.
Your brain drain yekurasikirwa nevasevenzi vemuhealth sector vakaita semadhokota nemanesi nevamwe vese vakawanda vanisingakwanisi kudoma iri kuramba ichienda mberi. Vanhu vese vanenge vatrena munongzeobo vari kubuda vachienda, zvinotisa kuti izvo service delivery irambe ichinetsa. But haisi brain drain yega, inyaya yezvese zvikwanisiro zvinodiwa muministry of health, mishonga, ropa. Takanzwa last week vachikomplaina kuti hapana ropa apa, taakutopinda
mumwe mudzimai wekwamaenzo kubhuyira mudunhu remanikaland, amai Stella Muchena, vanoti madzimai mazhinji vari kutambudzwa nezvirwere zvegomarara. Vanoti kunyange hazvo madzimai aya aine ruzivo nezvezvirwere izvi, dambudziko guru nderekushaya mari yokunozopiswa magomarara aya, sezvo mishina inoita izvi isiri kuwanikwa muzvipatara zvehurumende zvisingade mari yakawanda kuti munhu avhenekwe kana kupiswa gomarara.
Nyango tinozvitariswa nguva ichiripo, tinogona kutariswa tooneka kuti tinayo, asi ndaudzi hazvina zvazvinobetsera nekuti angoziva kurapwa hapana utomire kuti rufu chiuyi, nekuti hakuna kwatinoona. Sadza jaira hatina, hatine nyangwe kubhadhara sikuru fizi, taakungogwesha kwakuzoti handirapwa, hatirapwi kumaamirire kufa.
Imwe nyanzvi yezveutano Dr. Josepha Chiripanyanga vanotiwo zvimwe zvirwere zviri kubata vanhu munyika zvinotonyadzisa kutaura nezvazvo, nokuti dzimwe nyika dzakatoparadza matenda akafanana nechirwere chekorera, icho chinogara chakatemesa musoro muZimbabwe.
Zvimwe zvirwerewo zvatagara tichingosanganawo nazvo, maBP, shuga, makensa, tiri kuona kuti zviri kuwedzera munyika yedu yeZimbabwe. Tinokurudzira kuti vanhu nokudaro vakwanise kuzvibatsirawo vanonzi ma-non-communicable diseases, zvirwere zvisingatapurirani. Vanhu ngavaitirarame upenyu hune utano, kuexesaiza, kudya chikafu chine utano, mafruits, mamiriwo, mavegetables zviwande mumadhaiti yedu. Zvinobatsira kuti zvirwere zvakaita sana shuga nana BP nana kenza zvisanyanye kutibata.
Dr. Chiripanyanga vari kukurudzira vanhu kuti vadye chikafu chechinyakare chavanoti chinovaka muviri kuitira kuti vagare vane utano hwakanaka. Gurukota rezveutano Dr. Douglas Mo Mbeshora vanobvuma kuti icho chokwadi kuti zvirwere zvisingatapuriranwe ndizvo zvave nedambudziko munyika. Machiti izvi zviri kukonzerwa nenyaya yekuti vanhu havachadya chikafu chine utano.
Tane maways ekutesta cancer paclinic. Tine mamobile clinics. Motikari munhu anotsva kutotestwa onewa utano. Zvakanga zvisiko kudhara. Aitorova kuti munhu anofanira kutanga afamba ega kuenda kumaclinic. Uyezve maclinic ari kure. Saka nyaya iyi tiri kuita yekuti tinoda kuwanza maclinic kumamishoko. Inoita kuti tikwanise kubata zvirwere izvozvo zvichiri pekutanga. Nekuti ukabatwa BP nhasa zvoti ufa mangwana. Ukabatwa shuga nhasa zvoti ufa mangwana. Unogona kutata makore uinayo usingazvizivi.
Asi Dr. Mombesheora, vanoti chirwere chekorera chakakwanisa kuparadzwa nenzira yekupa nhomba yekuchidzivirira. Kune mari yemitero yakadzikwa nehurumende gore rino yakaita seshuga tax yavakatarisira kubva kuhurumende iyo ichatenga mishina yekupisa magomarara. Izvo vanoti zvichaita kuti magomarara akasike kurapwa asati apararira nemuviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine ropa fadzo mapinidze.
Yave nguwe nyivatereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Ndoda kutaura nenyaya yekuMozambique. Mozambique iri kuratidza pachena kuti Frelimo yakadyiwa maelections. Dai Frelimo yakahwina, ngadai tiri kuonawo vanhu vanopindawo mustreets vachitaiwa kasakanganise kutongwa kwenyika. Nekuti takavhota. Hapana kana mumwe chete ari kumira mustreet achida kudefenda vhoti yeFrelimo. Vanhu veopposition vari kupinda munzira vari kudemonstrate nekupwanya zvinhu. Vari kuizviita izvozvo nekuti vatosvika pastage yekuti vagumbuka. Havasina vachateerera.
Mamukasei mburi yeZimbabwe, Studio 7, Senza neMozambiki. Hakuno kuMozambiki, zvakaoma zvindu, zvakaoma. Vantu vari kufa vantu. Tinobvisa pa Honda ya 16 years iya, vane vantu vakafa muno. Senza vane kuZimbabwe vakafa muno. Asi mukonzereso wevhese, ndo government iri kuFrelimo, isikari kubuda pamupando. Kaisire Vinasi, ndo akawina. Kwete zvanotaura zvokuti, achabu akawina, achabu kuwina kupi.
Hallo pa Studio 7. Kuno tapindwa nezhara man. Zhara inotiisa mvura yasi kunaya, ng'ombe dziri kufa, dziri kurima nemapadza emavoko, dzigaufe jaijai. Upo hwacho huri kudhura. Vamunanga kuhambozama kudiridza zvinhu zvavo pakaipa. Jara kuno kuwadi 17 kumwenezi uko ndini wenyu wamazuva ose chemhere.
Pamusoro vajo vakandimiri, ini ndiripo pakuda kutaura pana vachamisa. Vasakanga mashoko akataurwa neZANU-PF vachibva kunogadza president weBotswana. Vakati takamirira kuti vachamisa vabudise zita repati yavo tigokwanisa kuicrasha zita repati yavo. Zvino vadhonzegwa padhuze kuti vatungamirire chikwata chemuHarare. Vakomana vachamisa ngavatange kuona zviri mberi. 2028 havaisiki vakaita zvokutamba. Ngavayangarire remember kuna vatsangirai kuti vatsangirai vakadii. Ngavarumembe ipapo vatsangirai vakadii. Vachamisa kuona zviri mberi. 2028 ngazvotamba hamisiki.
Makadii pa Studio 7. Ndinokukwazisai vashamarari pa Studio 7 mune chirongo chakanaka.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Chirongwa chedu cheLive Talk na 8pm nhasi tiri kukurukura nezvemabasa akabatwa nevaimbo vemutungamiri weAmerica vaJimmy Carter avakashaya nezuro Svondo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vakawanda munyika vanobatana neAmerica nepasi rose mukuchema vaimbo vemutungamiri wenyika iyi vaJimmy Carter avakashaya nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Taboka Ncube.
soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 30 kuMpalakazi 2024 ngoTabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Nxa ube sekhulile seleminyakeli ikhulu, ukwedlula kwalo wayengumongameli weMelika uJimmy Carter kuyinto ebuhlungu kakhulu ngokuba wasebenzisa isihlalo sakhe sokuba ngumongameli eminyakeni yabo-70s ukuncedisa ukuletha ukuthula.
Umhlaba wonke ukhalela umdeni wayengumongameli weMelika uJimmy Carter obhubhe izolo.
Umunye wabantu wenza ukuthi khona iZimbabwe ize ithole i-independence ubaba uKhatha, so umuntu esimhlonipha kakhulu ngalokho.
Abalandela ezombusazwe bathi uKhatha wayeyindoda emadodeni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abakhokheli bamazwe omhlaba labezombusazwe eMelika sebeqale ukuthumela amazwi enduduzo kulandela ukutshona kwayengumongameli weMelika uNumzana Jimmy Carter obhubhe izolo eseleminyaka yokuzalwa elikhulu. Umongameli Joe Biden lomkakhe unkosikazi Joe Biden bathe amazwe omhlaba alahlekelwe kakhulu ngumkhokheli woqotho obezinikele kuphathiseni uzulu. Osanda kukhethwa ukuba ngomongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthe uKhatha wahlangana lobunzima ngesikhathi engena embusweni, kodwa wenza konke okwakusemandleni akhe ukuthuthukisa impilo yezizalwane zeMelika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lesizalwane seZimbabwe esesihlala khonapha eMelika uMnumzana Mkhululi Ndabambi.
UJimmy Carter came into power EMP eZimbabwe thina kithi laphana zisitsha. 77-78 laphana engena. It's significant ngoba uJimmy Carter iZimbabwe he prioritized it. He was overt about it, wayekhuluma sibili. And the reasons that he said ukuthi iZimbabwe was important to him ngoba he was surprised ukuthi after a civil war for 100 years he said ukuthi amakhiwa continued to mistreat abantu abamnyama lapha. And he regretted ukuthi azange angene ku civil rights movement, and so he had that guilt factor ukuthi ngoba uhulumende kaKhatha wangena ngama human rights lama socialist policies.
Kudaba leZimbabwe wangenela kangakanani ekuletheni inkululeko?
Wahlala phansi lama guerrilla forces onkomo la omkazi, whereas ama-previous administration ayengani a-resistant i-administration ka-Ford. UKhatha wa-prioritizer and yena with o-Andrew Young lavana. U-Andrew Young we-envoy, I think. I-Lancaster House talks was the product of EGE, ama efforts ka Jimmy Carter. In Africa as a whole, he was a friend to Africa, unlike amanye ama administration. Even lalapha ayengani ukulandela American policy, he was much more magnanimous.
Mnumzana Mkhululi Ndabambi, sizalwane seZimbabwe esilandela ezombusazwe eMelika, ubesecingweni leStudio 7 eseIndiana khonapha eMelika. Selokhu sikudaba olufanayo, abantu eZimbabwe bakhala labeMelika ukulandela ukubhubha kwayengumongameli uJimmy Carter. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisasvanda.
Abalandela lokhu bancuma konke lokhu okwethulwa yiCarter Center. Omunye wabo umnumzana Evidlela Ncube, ingcwethu kwezombusazwe.
Lanxa ube sekhulile seleminyakeli ikhulu, ukwedlula kwalo wayengumongameli weMelika uJimmy Carter kuyinto ebuhlungu kakhulu ngokuba wasebenzisa isihlalo sakhe sokuba ngumongameli eminyakeni yabo-70s ukuncedisa ukuletha ukuthula. Waze waletha ukuthula uphakathi kwe-Israyeli leGibhithe. Wasebenzela amalungelo abantu, wayenza ukuthi umbuso weMelika ukhangele kakhulu amalungelo abantu emhlabeni hayi ezenotho kuphela.
Kuya phambili uNcube ekhuluma ngemsebenzi kaCarter esephumile esihlalweni sokuba ngumongameli weMelika.
Lanxa esephumile esihlalweni ngokuba wahlala itheme yodwa nje, wasebenzisa inhlanganiso yakhe ebizwa kuthiwa yiCarter Center ukugijima umhlaba wonke jikelele ekhuthaza ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo kuhlonitshwa amalungelo abantu kube lokuthula emhlabeni. Wagcina ethola iNobel Peace Prize ngo-2002 ngenxa yomsebenzi wakhe emalungelweni abantu lokuthula lokhetho olukhululekileyo. Ngakho ke ungumuntu oza abantu abaningi abathandezwa ukuthula namalungelo abantu abazamswela kakhulu.
Umnumzana Gretas van der Incwethi wezombusazwe uthi uCarter wancedisa ukuthi eli Zimbabwe lithole uzibuse.
IseseyiRhodesia onguyena ngomunye wabantu wenza ukuthi khona iZimbabwe ize ithole i-independence ubaba uCarter. So umuntu esimhlonipha kakhulu ngalokho, simbonile futhi njengomuntu omdala ukuthi khona ungenile futhi wabakhona ukuthi apromote i-peace ku-Africa yonke, apromote i-peace kumhlaba wonke jikelele.
Ilunga lebandla lezabo uMnumzana Matthew Sibanda uthi unquma imisebenzi emihleka kaCarter.
UJimmy Carter wase-America, indoda eyayiyindoda emadodeni eyayisazi ukubana ihlanganiswe abantu ukubana umhlaba wonke abantu bangaxabane, abantu bazwisisane njengabantu basemhlabeni, bengahlali besilwa begolombana kuhlala kuyizimpi. Ngakho ke ngaleyo ndlela sikhala sonkeni lemuli yakhe labase-America ukubana hayi indoda isithile uhambile indoda ndoda emadodeni.
Sixoxe njalo lomnumzana Joseph Juma webandla le-ZANU-PF uthi uCarter wayeyindoda njalo wethiyene lezi inkokheli zeMelika.
Sayazi bevele beyincoma beyibiza yona u-Sunday school teacher umbalisi wezenkolo wakuthatha khona kwana wakufaka ekubuseni kwakhe eAmerica. I-presidency yakhe ibigcwele inkulumo zokuthula, inkulumo zokwakha, inkulumo zokudlelana, okuyinto eyayenza wagcina ethola ke isiqeqesho Nobel Prize ye-peace. Sesibonile abanye ababuyileyo, abanye baze baphiwa amabizo kodwa ngamawomongazi abavele bethanda udlwangudlwangu, bethanda ukwenza lokwana esithi ngesikhiwa yi-bullying. Azange sikubone kubaba uJimmy Carter.
I-Carter Center iqhubekela phambili ihlolisisa ukhetho emazweni atshiyeneyo njalo lokulwisana le mikhuhlane efana le Guinea worm. Ngimelesile 7 koBulawayo, igama lami nguEzachisa Sibanda.
Intatheli zindaba ye-VOA uKane Farabaugh yaloba okuningi ngempilo kaCarter engumongameli njalo kanye langesikhathi esesuke embusweni lapho esebenza gadalala kwezempilakahle emhlabeni wonke jikelele lokuthi kube labohulumende bakaZulu. Owayengumongameli weMelika uJimmy Carter obhubhe izolo ubesele minyaka yokuzalwa elikhulu 100. Intatheli zindaba ye-VOA Ken Farabaugh waloba okuningi ngempilo kaCarter engumongameli kanye langesikhathi esesukile embusweni lapho ayesebenza gadalala kwezempilakahle emhlabeni wonke jikelele kanye lekubunjweni kwabohulumende bentando kaZulu. UJimmy Carter wathe engena embusweni mhlaka 20 Zibandlela ngomnyaka ka-1977 wethembisa ukubumba uhulumende omuhle njengoZulu weMelika.
There can be no nobler nor more ambitious task for America to undertake.
Akula obunye ubuhle obunye edlula usuku lolu lapho siqala khona ukulungisa uhulumende okhululekileyo okhuthaza ukuthula emhlabeni wonke jikelele.
Waqhubekela phambili esebenzela ukuthuthukisa amazwe omhlaba laloba esephumile embusweni njengoba waba e-White House okwesikhatshana. Wathola isicoco se-Nobel Peace Prize njalo wakhokhela inhlanganiso ezimeleyo e-Carter Center eyayikhuthaza ukuthula, ukulwisana lemikhuhlane kanye lokunika abantu ithemba lakusasa.
I look upon the Carter Center work as an extension of what I try to do as president.
Ngibona iCarter Center ingxenye yalokhu engangizama ukwenza ngingumongameli.
UCarter wangena kwezombusazwe ngesikhathi kule mikhankaso yababelwela ilungelo loluntu ngama-1960s. Waba kudalela ephalamende eGeorgia engakavotelwa ngomnyaka ka-1971 ukuba ngumphathi wesabelo lesi.
I say to you quite frankly that the time for racial Discrimination is over.
Engilitshela khona ukuthi isikhathi sobandlululo sesiphelile.
UKhatha owayengaziwa kangaka kwezembusazwe elizweni lonke eMelika wagcina esesiva lodumo okwenza waba ngumongameli ngomnyaka ka-1976 kulandela ukunqoba kwakhe uGerald Ford owebandla lama-Republicans.
There had been four wars between Arabs and Israelis in the previous 25 years with the Egyptians and the leadership supported by the Soviet Union. They were the only country that could really challenge Israel militarily.
Nathi misiba ngumongameli kwakwaba lempi phakathi kwama-Arabs lama-Israels. Eminyakeni engamachumi amabili lanhlanu edlulayo, amaGibhithe ayesekelwa ngaleso sikhathi ngele-Soviet Union. Kwakuyilo lodwa ilizwe lalimelana lebutho le-Israel.
Kodwa kwaba lenguquko ngomnyaka ka-1979 ukuze kube lo mvukela we-Islamic Revolution kwele-Iran okwenza umbuso wakhe ukhangelelwe phansi. Ababetshengisela kulelo lizwe abohlobo lwamashite bagenqula uShah owayesekelwa ngelemelika owabalekwa elizweni leli. Ababetshengisela bangena ngenkani esigodleni semelika eTehran bathumba izizalwane zemelika ezingamashumi ayisithupha kazithupha 66 kwathatha isikhathi eside kuba kukhululwe abalitshumi lantathu 13 kuphela. Ngomabasa ngomnyaka ka-1980 uKhatha wavumela ukuba ibutho leMelika lihlenge abathunjiweyo. Lokhu kwehlula njalo kwabulawa ababekubutho abeMelika abayisitshiyangalombili. Wathwala nzima uKhatha ekhaya ukuguguteka komnotho kanye lokuncipha kwamathuba emisebenzi kwenza ukuba umnotho welizwe udose nzima okwazondisa abantu abaningi okwadala ukuba anqotshwe nguRonald Reagan owayemele ibandla leRepublican Party kukhetho lukamongameli. Mhlaka 20 Zibandlela ngomnyaka ka-1981 uReagan engena embusweni ele-Iran lakhulela ababethunjiwe. UKhatha owayenqotshiwe njalo emadolonzima wabuyela esigabeni sakhe ePlains lapho asungula khona uhlelo lokuba le ndawo yokulondoloza imbali iPresidential Library.
I envisioned a tiny thing where I would have an office and some nice buildings in Atlanta.
Nangibona engani kuza kuba into encane lapho engangiza kuba le ofisi kanye le ndawo enhle edolobheni leAtlanta.
Kodwa akuzange kube njalo yaba lesisindo kokuthi iKhatha Center yaba hlanganiso ehlolisisa ukuqhutshwa kokhetho emazweni athiyeneyo njalo yaphinda yaba ngumlamlankunzi kudaba lokusetshenziswa kwezikhali ze-nuclear. IKhatha Center kuze kube namhlanje ikhuthaza amazwe ukuba alwisane le mikhuhlane ethiyeneyo emazweni athuthukayo izama ngamandla onke ukuba kunqotshwe umkhuhlane we-guinea worm.
There's only been one disease in the history of humankind ever eradicated, and that was smallpox more than 30 years ago. So guinea worm is going to soon be the second disease in history to be wiped off the face of the earth.
Kulo mkhuhlane odwa eminyakeni amachumi amathathu edluleyo owaphela du i-smallpox, sifuna ukuba le guinea worm layo iphele emhlabeni wonke.
Imisebenzi kaKhatha yenza ukuba afike e-Oslo kwele Norway ngomnyaka ka-2002 lapho aphiwa isicoco se-Nobel Peace Prize.
When I won the Nobel Peace Prize, for instance, it was because of the work of the Carter Center. So I would be perfectly satisfied to have a legacy based on peace and human rights. I mean, it would.
Ngathi ngithola isicoco se-Nobel Peace Prize kwakuyimsebenzi ye-Carter Center. Ngakho ke ngiyajabula ukuba ngiza kwaziwa ngemsebenzi wokukhuthaza ukuthula nokulwela ilungelo loluntu. Kanti ukhona onyekwa uthakazelela lokhu.
UKhatha ophile waze wafika iminyaka elikhulu wake wahlaselwa ngumkhuhlane wemvukuzane ekhanda ngomnyaka ka-2015. Ungaphili kahle kwenza ukuba ahlale emzini wakhe ePlains njalo wabonakala emphakathini ngemva kwesikhathi eside engangeni emphakathini ngolwezi ngomnyaka ka-2023 ngesikhathi kungcwatshwa umkakhe uRosalynn.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele South Korea lisesililweni sokufa kwabantu abafika phose amakhulu amabili 179 abatshabalale engozini yokuwa kwendizamtshina ye-Jeju Air ewele eMuwan International Airport. Isiphatha amandla ezibona ngokuphapha kwendizamtshina zitshela abezindaba abe-Associated Press ukuba sezihlolisisa ukuwa kwendizamtshina le etshe yaphela du. Ibithwele abantu abedlula kancane ikhulu lamachuma esishiyangalombili 181. Kuphephe ababili kuphela engozini le. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba amapholisa kwele Kenya namuhla aphosele abatshengisela emigwaqweni eNairobi intuthu ehitshayo. Abatshengiselayo bathi uhulumende uthumba abaphikisayo nsuku zonke njalo uvalela abanye babo isikhathi eside entolongweni ye-remand prison bengathoniswa amacala ababhekane lawo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezempilakahle namuhla sihlaziya udaba lwamafutha asetshenziswa ngabantu abalejwabu elimhlophe okumele bewasebenzise ukuze bengabi lomkhuhlane wemvukuzane. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkampani yezimplants ngeviki ephelileyo inike abalejwabu elimhlophe amafutha okugcoba abavikela kumkhuhlane wemvukuzane ibambisane lenhlanganiso yePrincess Safety Center Foundation. Inkampani yezimplants yathumeza amafutha la isithi kabenelisanga ukuzenika abawasebenzisayo. Umkhokheli wenhlanganiso yePrincess Safety Center Foundation, unkosikazi Sharon Gumbi, uthakazelela okwenziwa izimplants emva amatshe aligugu eZimbabwe.
Mina, our theme of the year was prevention is better than cure. Lokhu kufanana nomuthi kumbe ngithi lamaphilisi kumbe ngithi aweBP, we cannot do without this. Thina abantu abaphila le-albinism, we just cannot do without this. It's just our life. Abanjenge zimplats, I want to say thank you kakhulu ngibonga izimplats. And it has been so kind to us. Besinikeza amafutha throughout the year. And kumbe the years until now. And just so kukudala libuya lapha abanye vele. Vele libuya lapha lithwele amafutha. So zimplats have been giving us this. Without any dollar, we don't pay for this. They donate, they give us. And
Ugumbi uthi ayadula amafutha la.
Amafutha lawa arrange between $10 kusiya phezulu. Arrange between $10 kusiya fika kubo 40 engxenye. Depending on ESPF phakathi kwegabha lona leli ukuthi ESPF enganani. Ingaba ngu-SPF 10 kumbe no-SPF 30 kumbe no-SPF 50 kumbe no-SPF 15 kuya ngokuthi ESPF phakathi kwegabha leli inganani. Yikho okunye okukhonsidwayo ukuze bawadurise. So akatholakali lula. It's rare ukuthi wathole echiphila wakho.
Unkosikazi nokuthula Mpunzi olengane elejwabu elimhlophe ohlala esigodini ngomunye wabathole amafutha abawanikwe yizimplants.
Singazi njalo mbakaba khona amagogoro sesingawathola ukuthi nxa esesikolo abone kuhle.
Osakhulayo uLodwin Rimire ofunda ekolitshini le-University of Zimbabwe njalo elesicoco se-Mr. Albinism Zimbabwe usanda kusungula umkhankaso wokudingela abalejwabu elimhlophe amafutha la athi aluncedo kakhulu ebantwini abanjengaye. Uthi kwezinye izabelo eZimbabwe imbodlela eyodwa yamafutha la ibiza $20 eMelika i-$20. Odokotela bathi akuqakatheke kakhulu amafutha la. Udokotela Mafio Siyamchembu, Provincial Health Director wakoBulawayo, uthi bonke abalejabuleli kumele besebenzise amafutha la ukuze bengabi lomkhuhlane wemvukuzane.
So abantu abangama albino o abantu abalebala abalayo leyo melanin. Ngakho ilanga liyangena lilimaze ijwabu labo. Babe sengozini yemvukuzane ijwabu. Imvukuzane eyohlobo lwe basal cell carcinoma lolwe squamous cell carcinoma. Yikho abantu abalebala kumele begcobe amafutha okuzama ukuzivikela kule ultraviolet light.
inhlanganiso ebona ngezimpila kahle eWorld Health Organization ithi kulabantu abafika phose izigidi ezingamachumi amabili 19.977 million abanesimo lesi emhlabeni wonke jikelele. Uphenyo olwenziwa uhlangothi lukahulumende olubona ngokubalwa kukaZulu lokunye olweZimbabwe National Statistics Agency luthi elizweni leli kulabantu abafika phose inkulungwane ezilichumi 9,747 abanejwabu elimhlophe. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ili inki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel, yinkundla yakho.
Abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi bakhangelele umnyaka ka-2025 ngethemba elitsha. Bathi mhlawumbe kungaba lenguquko empilweni zabo, ikakhulu kumathuba afana le imisebenzi kanye lamabhizimusi. Intalele zindaba eStudio 7, umqondisi Dube usitholela lolu daba ngokugcwele.
Kube lenguquko kwezombusazwe bengakhangelelwanga ngabantu abaningi lonyaka, abagoqela abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana bethukile abanye ngoba bebengelaqiniso yokusasa yabo kulandela ukungena embusweni kwahulumende omutsha. Kodwa ngemva kokuba uhulumende omutsha ukhokhelwa ngumongameli Duma Boko etshengisa ukuthi kasoke ahlukuluza abokuza, kulethemba elihle kwabeZimbabwe ngesikhathi bengena kumnyaka ka-2025. Umnumzana Agri Moyo okubhizimusi lokulima uthi ukungena kukahulumende omutsha kubafake isibindi bengabantu beZimbabwe.
U-2025 usipha ithemba lokuthi ukuhlala kwabantu beZimbabwe eBotswana kungahluka kule minye iminyaka. Khona nje kuya kusehluka ngokubana ithemba likhona. Singakhangela sibuyele emuva kumongameli ophumileyo. Waphuma mgxike ethi abantu beZimbabwe kabavunyelwe ukuthi bangene eBotswana bengasebenzisanga amapassport, basebenzise izithupha.
Umoyo uthi noma nje bekuleyo sifiso sokuthi abasebenza imisebenzi ezindlini kanti emapulazini labo benanzwe ngephansi kweholo le-minimum wage elibekwe nguhulumende, kuyathembisa ukuthi kusasa ingcono kwele Botswana.
Lokusipha ithemba ukuthi umongameli ongenileyo uqhuba phambili amalungelo wabantu, ukuthi abantu abaphathe ngendlela bazuze imfanelo. Kungakho ke ngaleso sizathu kwenza sibe lethemba ngoba ukuba ngomela amalungelo wabantu kwakhe engumongameli uza kufuqa ukuthi okunengi kwangikhona ukwenziwe.
Ibandla likaBoko elambrela for Democratic Change laba lokuqala unqoba elalibusa eleBotswana Democratic Party selokhu eleBotswana lathola uzibuse ngomnyaka ka-1966. UNkosazana Sindiso Sibanda laye uthi okwenzakala ngemva kokhetho lukaMfumfu kunika iningi ithemba lokuzithuthukisa.
Kulokuthula ever since kusiba lama-elections ngo-October kuwona lo umnyaka. Kulokuthula nje kutshengiselela ukuthi hayi lathi silokuthula sikhangelele nje ukubona umnyaka omutsha ozasiphathela okuningi njengesifiso sikahulumende weBotswana okuthi uzasilungisela amaphepha kulabo abangala maphepha okuhle.
Kule ntsha eyaphuma kwele Zimbabwe layo siyadinga ukuziphilisa emazweni afana leBotswana. Omunye wabo ngu-Athwel Mamvula ohlala eHebron yena othi ukhangelele ukuthi kuvule ngamathuba kwezamabhizimusi kanye lezemsebenzi.
What you are expecting is to get more opportunity, more better opportunity.
Noma ngikwelinye ilizwe engikukhangeleleyo ningomutsha ophila phandle kwelizwe ukuthi ngithole umsebenzi obhadala imali engconywana njalo ngikwanise lokuthi ibe lowibhizimusi eceleni ukuze ngenelise ukugcina abazali ekhaya.
Umnumzana Fortune Phakathi ongusomabhizimusi eHebron uthi bakhangele ukuthi kuvuleke kumathuba amabhizimusi ngemva kokubhekana lobunzima kumabhizimusi lonyaka.
Esikhangele ukuthi impilo mhlawumbe izoba ngcono kakhulu kunalokhu kade ikho khona ngenxa kahulumende omutsha osengenile. Sikhangele ukuthi mhlawumbe ama-business opportunities engathuthuka bemaningi.
Uphakathi uthi ithemba ngo-2025 ukuthi uBoko uzagcwalisa izithembiso zakhe zokuthi abezimbabwe bathole amaphepha okusebenza lokuhlala eBotswana.
Njalo futhi sikhangelele le ndaba yokuthi umongameli njengoba ke watsho ngaphambili ukuthi uzayenza isiqinekiso sokuthi laba angekho elizweni ngokusemthethweni ukuzabenza bathole imfanelo zokubana babe selizweni. Lokho kuzakwenza ukuthi mhlawumbe le economy iphosteke, ngoba kusho ukuthi at the end of the day bazakwanisa ukuthi babhadale i-tax baphinde labo ama-business abo abe legalized.
Noma nje uBoko wathembisa ukunikeza abezimbabwe amaphepha akafaka ngensuku zokuthi lokhu uzafezwa nini, kulokukhathazeka kwele Botswana ukuthi leli nyathelo lilakho ukubona sebelola imisebenzi labo kuza. UBoko yena uthi kuqakathekile ukuze kwaziwe ukuthi abezimbabwe batholakala kuphi uma bedala amacala, njalo ukuba khona kwabo kuyaphathisa ukuthuthukisa umnotho weBotswana. Ngumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSavron kwele Botswana.
Sawu isikhathi sokuza imibono yenu lenabalaleli beStudio 7 elisithumela yena ngeWhatsApp.
Sawubonani balaleli beStudio 7. Sawubonani 7 beStudio 7. Bakithi lapha ngumunye wabalimi. Sithe sikhalazo esikhulu kuhulumende. Uhulumende kasinika ngenhlanyelo, uhulumende kasinika ngefertilizer. Ingqolo yethu sifakile kasibhadalanga. Kanti manje silima njani? Singanamali, singenanhlanyelo, singenafertilizer. Siyacela ukuthi uhulumende kasinike imali yethu ngoba kuthi wena uthekala mali etshezisebenzi zakhe. So kasinike yethu yena leyo ngolo yesilimo esingafelwa ngabantwana. Izulu liyana, okuthiwa ye amanzi kakho edama, amanzi asekhona kwizulu liyana. Sicela imali yethu siyiphiwe ngoba kathe sesisebenza sisebenze sibhadale ngomnyaka olandelayo ngokuphela. Siyancenga.
Salibonani, salibonani basakazi bakaStudio 7 okhulumayo ngumfoko amaqibula obuye esigandla. Kambe into leyo yenzakala esigandla kusuka from January up to December. Abantu babulawa njengenkukhu. Khuluma nje leli vili uselandi Chevrolet Chisimusi. Kojongwa ngale kulaba bafana abagwaziweyo batshona. Kodwa amapholisa silawo. Yisimanga engilaso futhi kanti ngishiwa isiganda sale saba lomthelela bani amapolisa khona. Inkinga yamapolisa sesiganda banathi imali zabafana labo abangotsheketshe. Kambe nxa kuyaba lezidumbu ezifika 30 ngokugwazana, amasotha wekho yini ukuthi igovernment ilandeleli indawo leya? Iye amasotha ezisebenzela laphana ngoba amapolisa abasebenzisa imidizo abantu bafa mahlayana njengenkukhu. Likubona njani kodwa?
Studio 7 ngiyabingelela ninjani basakazi bethu. Ngithemba nidlikazi Christmas. Ngisela ukuthi uNkulunkulu aligcine ningene futhi kumnyaka ozayo. Nami ngibingelele abantu abalandelayo lapha. Ngibingelele usisi wami uJangu nomzukulu wami uT, nosisi wami uNajiniya kuhlabataba, nomalume wami eBambazi uNachi. Ngithi nibe nenew year kahle. Bonibingelelayo nguRichard Dube Bango eBambazi eChilukutu. Ngithi nibe ningene kahle emnyakeni ozayo.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo Live Talk. Namhlanje sixoxa ngemisebenzi kamoyi uJimmy Carter owayengumongameli wakwele Melika obhubhe izolo eseleminyaka yokuzalwa elikhulu. Singeke hlukanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umhlaba wonke ukhalela umdeni owayengumongameli weMelika uJimmy Carter obhubhe izolo. Abalandela ezombusazwe bathi uCarter wayeyindoda emadodeni njalo bemkhumbula ngemisebenzi yakhe egoqela ukukhuthaza inkululeko eZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.